Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Gwaro rechokwadi chiripo rakaburiswa nemuzinda weWhite House rakatsanangura kuti hurumende yeSouth Africa mazuva mashoma adarika yakapasisa mutemo weLand Expropriation Act uyo unoibvumidza kutora pasina muripo midziyo yezvizvarwa zvinenge zvisingafarirwi uye kusarura madzinza madiki emapoka evatorwa. Mukupindura chiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unomisa America kupa rubatsiro kuSouth Africa kana yakaenderera mberi ichitsigira vanoita zvakaipa pasi rose uye ichibvumirana nekurwiswa nechisimba kwevarimi vashoma vasina mhosva. Gwaro rechokwadi iri rakaenderera mberi richitsanangura. Rakati America ichagadzira urongwa hwekugarisa patsva sevapoteri vanhu vashoma vasingafarirwi muSouth Africa vanosarurwa nekuda kwerudzi rwavo. Gwaro iri rakati South Africa ine nhoroondo yekutora matanho anopikisana neAmerica nevamwe vayo. Rakati mwedzi miviri chete mushure mekurwiswa kweIsrael nemagandanga musi waGumi Guru 7, South Africa yakapomera Israel, kwete Hamas, mhosva yekuponda mudare reInternational Court of Justice. South Africa yakasimbisawo hukama neIran, iyo inotsigira hugandanga pasi rose. Gwaro rechokwadi iri rakati uku ichitsigira hugandanga neutongi hweudzvanyiriri kune dzimwe nyika, South Africa iri kutyora kodzero dzevanhu kumusha. Hurumende yeSouth Africa yakagadza mitemo isingaverengeki yakanangana nekuparadza mikana yakaenzana mumabasa, mudzidzo uye mumabhizimusi. Pamusoro pezvo, mashoko eruvengo nezviito zvehurumende zvakakuchidzira mhirizhonga kuvaridzi veminda verudzi rusingafarirwi. Gwaro iri rakati, makore apfuura, hurumende yeSouth Africa yakaparadza zvikwata zvaizvipira kudzivirira varimi vekumaruva ichifuratira kurwiswa kwemapurazi kwaiitika. Urongwa hwavaTrump hwekutungamidza America mberi hunosanganisira kuzvipira kukodzero dzevanhu. Sekutaura kwavakaita, vaTrump vakati South Africa iri kutora minda uye kubata mamwe mapoka evanhu zvakashata zvikuru, vachiti vachange vachimisa mari yose kuSouth Africa mune remangwana kusvika ongororo izere yemamiriro ezvinhu yapera. Gurukota zvekudyidzana nedzimwe nyika vaMarco Rubio vakajekesa padande mutande reX kuti havasi kuzopinda mumusangano weG20 uchaitwa muJohannesburg kuSouth Africa. Vakati South Africa iri kuita zvakaipa zvikuru kubvuta zvinhu zvevanhu, uku ichishandisa G20 kukurudzira kubatana, kuenzana nekuchengetedzeka. Nemune mamwe mashoko, vaRubio vakati basa ravo nderekutungamidza mberi zvido zvenyika yeAmerica, kwete kutambisa mari yemitero kana kusimudzira vanopikisa America. VaTrump vari kutumira mashoko akajeka kune vanokanganisa vari pasi rose nevanoshungurudza, vachiti pane muripo wekubhadhara kana uchityora kodzero dzevanhu. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.